ndiri kuona ndeze gwara rokuhwisisa vanhu voruzhinji vobaamerica namatambudziko avari kufesa izvo zvihangava matambudziko ecovid coronavirus yadai kuuraya vanhu vanosvika ma400,000 vakatongopinda vakati pese pano pamagovernment building kumapaki kupi kwese vanokurudzira vanhu vose zvavo muamerica kuti vange vachipfeka mamask zvanga zvisingaiti vatrump kwamazuva 100 ari kutevera vanenge vachida kuona vanhu vachikurudzirwa tichikurudzira navo kupfeka mamask kuti chirwere ichi checovid chiderere nokuti chiri kuuraya vanhu vanosvika 4,000 pazuva rega rega vakagara zvepasi vakarivhesa mitemo yakanga yaiswa navatrump yakati wandei inosanganisira yeimmigration yavanhu vanobva kune dzimwe nyika vachiuya munomu vamwe vainge vachidhipotewa vachidzingwa vachienda nyaya dzavo dzisina kumbowikwa vakabva zvevati ngatijoineze World Health Organization yanga yaramwiwa navatrump america ikabuda isu tiri pakati pe-world pandemic chirwere chiri kuafekta nyika dzose chinei chido kuti nyika dzose dzinge dzichibatana kurwisa chirwere ichi vatrump vakava vabuda vaakuda kurwisa chirwere ichi vega vakanyora mutemo zvewe vabhaidheni vakati ngatidzokere vakatidzosera zvekare america muchirongwa checlimate change chokuchinja kwekunze kwatiri kuona kunoitika kuti kunenge kunonaya mvura dzakawanda kana kunopisisa america yanga yabuda zasi iri dambudziko zvekare rinobata pasi rose saka ndiyo mumwe mitemo yavakasvika musi wavo wokutanga nezuro vachisvika vachisaina yose kudzosera america mugwara rokushanda nepasi rose
munoona sokuti vanhu vachakurumidzawo here kuona kuti pano mutsauko unovabatsira
ndinozviona sokuti vanhu vachakasira chose kuzviona izvozvo tichitarisa kunyaya dzomutemo wemari yatinoti stimulus iyai yavachekare kuti vaise kusenate kanokuona kwatinoita vanhu vachiruza mabasa kuti musi wechina wega wega tinoona kuti tinowana manhamba anosvika kuma900,000 avanhu vanenge vakabuda basa pavhiki rinenge rakapfuura zviri kuramba zvichipfuurira mberi izvozvo ndo zvimwe zvavakananga vabiden kuti dambudziko iroro ripere vanhu vapiwe mari vapiwa mari vanhu votanga kunotenga muzvitoro zvitoro mabhizinesi ose otanga kuhaya vanhu zvichakasira kuonekwa zvekare izvozvo zvekare pacoronavhairas apa vakatsidza kuti pazuva roga roga vanenge vachida kunge kuchibayiwa vanhu vanosvika miriyoni pamazuva anosvika 100 avo vari pabasa vanenge vakunge vavhakisineta vanhu vanosvika ku100 miriyoni saka zvino zvinokasira kuonekwa izvozvo kwese kwese kuna vanhu vomuamerica vachiona vokonawo covid vhakisini yacho ichiuyavo
takaona vamwe vaimbova vatungamiri veamerica vakaita savaobama vabush navaclinton nemadzimai avo vachiuya kuzoona vabiden vachitora mhiko asi vatrump havana kunge varipo vakati chinge vatrump pavakataura nevatsigiri vavo vava kuenda
vatrump vakataura zvizhinji zvavanogara vachizova matundundu kuti vakaita pamakore apfuuraya makore mana apfuuraya zvakaita sokubetsera varwi vehondo vakamborwa hondo nevari muhondo kuti vakwanise kunorapwa kuzvipatara zvakaita sematekisi avakaita matekisi katsi zvakaita semabasa zvese necovid-19 vhaksini iyoyiyi asi chavasvida kunge vataura ndechokuti zvimwe zvese zvavakati vakaita izvi hazvina kunyanya kuchinja upenyu hwavanhu chaizvo munhu watongoziva isu kuti unozvirova matundundu